Ndera chipambi chopa moyo wangu Ndera chisaga chokutrust Babo ndopa ndakarasika Ndopa ndakafarisa Ndakadomoka pa mamusi Ndakadipa vunza boys repa duzi Boy, sungendesa pina nemoyo Babo ndopa ndakarasika Usi ndaona chiedza ndikakutarisa Rima ranga riri kure Everything was clear, I know Zia was just Varis. Mudishi was in Garis. Why didn't this year forge and Dagasi? Why didn't this year door and Dagasi? And Rambi's a foot, Lingani Mafi. I always follow rules. Now, yes, I eat yeasty. My face days, Bangori sweet. Now, I go phone here, I can do with the shit. So, therefore, God in this was this. Ndera chipambi chopa moyo wangu Ndera chisaga chokutrust Babo ndopa ndakarasika Ndopa ndakafarisa Ndakadomoka pa mamusi Ndakadipa vunza boys repa duzi Boy, sungendesa pina nemoyo Babo ndopa ndakarasika I blame myself, ndindakaita naro Ndindakaita naro, pane zvinhu zvisingadi naro Dama nisa nguwa Panakuru mitza unyura Kusitengira kofi Kusitere randega nguwa
I like it